chirongwa ichi chiri kushedzwa kuti strengthen community resilience initiative uye chiri kutarisirwa kuitwa kwegore. Homwe iyi yaparurwa mumusangano waitirwa panzvimbo yeclevers hotel nhasi mudhorobha rechiredzi uchipindwa nemasangano akasiyana-siyana uye vashandi vehurumende vanosanganisira hofisi yamuzviti, makanzura uye komiti inoona nezveutano nebudiriro mudunhu iri yedistrict water sanitation and subcommittee kana kuti DWIS. Mukuru wesangano riri kushanda neUSAID mukushandiswa kwehomwe iyi Remunerative Development Training Center, amai Promise Makoni vanotsanangura mashandisiro ehomwe iyi.
Tataura hurukuro yedu yakanangana nemaprojects atichaita anosanganisira kupfuwa huku. Murimi nemurimi woga woga achange achiwana huku dzaanochengeta dzokura ozotengesa ozokwanisa kuwana mazai nemari. Tichaisa zvakare mishina inoita kuti huku idzi dzigokwanisa kuchochonya zvihuku zvidiki zvavanoenderera mberi vachichengeta. Tichaita zvakare chirongwa chewash patiri kudrila mabohosi anosvika ku.
Homwe iyi iri kunzi ichatsigira zvirongwa zvakaita sekuchera zvibhorani zvisere zvichishandisa simba rezuva kana kuti sola, kuvaka matanga ehuku uye kudzidzisa vagari vekumaruwa kushandisa michina yechizvino zvino inoshanda nemoto wezuva pakutsotsonya mazai kana kuti solar powered incubators. Misha inosvika mazana masere nemakumi matanhatu kana kuti 850 inotarisirwa kubatsirwa nezvirongwa zvehuku izvi. Homwe iyi iri kutarisirwawo zvekare kuzotsigira pakuvakwa kwezvimbuzi izvi zvinotarisirwa kuti zvizosimudzira utano kunzvimbo iyi. Amai Makoni vatiwo vechidiki vachawanisawo mikana yekudzidziswawo mabasa emaoko kana kuti vocational training kuburikidza nehomwe iyi.
Kare chirongwa ichi chiri kutiunzira kudzidziswa kwevechidiki vari munharaunda yatinoti mibato yemaoko kana kuti mavocational skills akafanana nekuvaka. Tichadzidzisa mayouth anosvika iwo ku100 kuti vakwanise kunge vachizovaka matoilets atiri kutaura nezvavo.
Sachigaro wekomiti yedistrict water sanitation and subcommittee muchiredzi vase mutakaniza vaudza Studio 7 kuti vanofara zvikuru nedanho ratorwa neUSAID uye vanovimba kuti zvichasimudzira nzvimbo iyi.
A lot of community under USAID are now able to access clean and safe water. We as the DISC or underwash, this is a positive move indeed, which will uplift the standards of the people of Chirongwa.
Misha yakawanda mumaruwa ekuchirwedzi iri pasi pechirongwa cheUSAID iri kuwanawo mvura yekushandisa yakachena. Isu seDWISC tinofara zvikuru nedanho iri kuburikidza neUSAID.
Mwedzi wapfuura hurumende yeAmerica kuburikidza neUSAID yakazivisa kuti panosvika gore ra2030 zvikamu 50 kubva muzana zvezvirongwa zvesangano iri zvichange zvichikokerwa nemasangano emunyika munharaunda dzakasiyana-siyana. Sangano reMwenezi Development Training Center nderimwe remasangano mashoma munyika ari kutungamira zvirongwa zvenharaunda pasi pechirongwa cheUSAID. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pastor Monzohu.